vachitaura pamusangano wavaita nevanotengesa vakapwanyirwa zvivakwa zvavo nekanzuru yechinhoi munyori wekanzuru iyi vaAbel Gotora vati vachatevedzera mutongo wedare wekuti kanzuru ivake zvivakwa zvekutengesera zvayakapwanya.
Tinotaura kuti tione kuti vanhu vangatanga kuita maripezi rini, but tiriona mune mapropeti yavo, saka I think as soon as the propeti yavo vabudisa then vashanda vanokwanisa kuchishanda vakasununguka zvisina interest. Saka basically we are just complain.
Asi vaGotora vatiri kanzuro haisi kuvaka zvivakwa zvose zvayakapwanya, asi ichavaka chete zvivakwa zvayakanzi nedare repamusoro zvivakwe zvevanhu vatanhatu vakaendesa kanzuro kumatare edzimhosva.
The order concerning Pana Pagazima market, Pana Dopari Pane order, quote. Saka, we are going to renovate the market here in.
Vanhu vakaendesa kanzuro yechinhoi kumatare ndivatafadzwa Marimo, vaEmmanuel Ngwaru, vaRichard Svosve, vaPepukai Marega pamwe navaDavid Shopo. Mumwe wevatanhatu ava, vaEmmanuel Ngwaru, vati vakatambira mutongo wedare nemufaro mukuru sezvo hurumende yakanga yaudza makanzura kuti ichenese nzvimbo chete kwete kupwanya zvivakwa.
Isi mutongo wekodi tautambira zvakanaka nekuti isusu tatine dambudziko nevanhu vedu vekukanzura. Pese panenge tautitaurirana nao zvichemo zvedu munomu zvanga zviri mupepa rakabva kugavhenmendi nezvavanga vakuitawo pagiraundi kazvaa zvakatosiyana. Vaifanira kunge vakauya munomu vachizotikirinira nekuti gadzirira munyika yedu zvakanaka kuti imire zvakanaka. Asi vakauya vachizopwanya futi mashedhi acho anga aripo iwayo tikashaya kuti kuzvava kupwanya manje sistimu yavakatumwa kunzi vaite negavhenmendi sezvo chii chirongwa chehurumende.
Vangwaro vanoti chimwe chakanyanya kuvarwadza ndechekuti vaibhadhara mari yekuti kanzuru ivake zvivakwa zvakanaka zvekutengesera.
Mari taibhadhara pazuva kwete pamwedzi, saka vanhu vacho vaiuya vaizokoretawo kanzuru ndo vaiuya vachikoreta mari pazuva. Kana munhu asinawo musi uyo anenge achikotaura kuti handina kana ainaye achibhadharawo, asi vanhu vaibhadhara pazuva.
Kanzura wenzvimbo ine misika yakaputswa neyegadzema muzvari Patricia Chibaya vati vari kufarira mutongo wedare uyu sezvo ivo vanga vari panguva yakaoma nekuti kune rumwe rutivi sekanzuru vaifanirwa kutevedzera zvainge zviri mutsamba yakabva kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vachenese maguta, asi panguva imwe cheteyo vachinzwirawo tsitsi vanhu vanorarama nekutengesa vakaputsirwa misika yavo.
Saka nerimwe saidi ndaivewo mukurwadziwa zvikuru sei nevatengesi. Nerimwe saidi ona ndiri pakati sekuti ndiri kukansiwa zvakare. Kansiwa yakanga ingopiwa iri directive kuti iwanike chipwanya zviripo ichivaka zviri standard. Saka ndakawanika ndiri munhu anga ari pakati but ndairwadziwa zvikuru nevatengesi nokuti ndainzwisisa situation yavo.
vaGotora vazivisa kuti kanzuru ichavaka nzvimbo itsva inotengesera vanhu vanosvika 50 vaitengesa pamusika wegadzema.
So it means everyone else ane achingo benefit in that process.
Mutauri wesangano remagweta ari kumirira vakaputsirwa zvivakwa zvavo ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vati vanotengesa munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuuya kumahofisi avo vachida rubatsiro rwekumiririrwa mumatare.
Hongu kutaura kuno tinema Association kana kuti vagari vekunzvimbo dzakati wandei vanosanganisira uyo vanoshanda vakazvimirira vanava mainformal traders kana mavenda watura zvichemo kuZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vandangadangana nenyaya yepadhuze kukaroi. Tine vachema vagari kukaroi vanozvishandirawo vachema kuti vakapihwa magwaro kana kutamba nekaroi city council iri kuti ida kutanga kuputa pavanoshandira. Saka magweta edu vanamukoma size vanenge vari kumhanya pazuva renhasi ndokushinda vanenge vatoisa matsamba kuhaikoti vachida kumisa kuputswa.
Makanzuro akawanda munyika ari kuputsa zvivakwa zvaanoti zvakavakwa zvisiri pamutemo, asi vanotengesa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose vari kupikisa mumatare zviri kuitwa nemakanzuro avo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.